manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kusaidro kumabhazuva nokumadokero wakaisa mabhumbu ndopa vari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudzwa kuti uri kuenda kuuya wabvakupi wabva here nokumapurisa kumazoro.
Vagari vepapurazi reArnold Farm avo vari kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achivashungurudza.
Nyika yokwedu chaiyo vanhu vemuZimbabwe vanoziva nhamo, vanoziva kuti kana paitikana zvinhu zvakafanana nezvaHJ saka vari kutibatsira mabhengo muno munyika yedu yeZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Mugumbo vanoti basa guru rekugadzirisa migwagwa yakaparadzwa nemafashamu emvura kumaruwa rapera.
Aizvi rakashata nguva rakavamo, kati vagadziya munduro idzva muna 2030. Hakuna kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadzirisire nguva yakati sezvakaita vekukina.
Vanokokera MDC team dare reparamende vainocent Gonese vanoti hurumende yakundikana kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekupurazi remanzo kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ambomira kuvashungurudza kunyange hazvo vachiri vakakomberedza purazi iri vachirambidza vanhu kupinda kana kubuda vasina mvumo. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Gavhuna weMashonaland Central vaMartin Dina vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Mugabe purazi iri kutenda mabasa ebudiriro avanoti vari kuita mudunhu iri. Asi dare repamusoro rakati hurumende haikwanisi kungodzinga vanhu vari papurazi apa vakatanga kugara papurazi apa muna 2000 isina kumwe kwekuvaendesa. Mapurisa mumavhiki apera anga achipwanya dzimba dzevanhu ava zvakapa kuti vagume vaenda kumatare uye pari zvino vakawanda vavo vachirara pamhene. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu papurazi iri tabata mwemugari wepo vaparadzai murambiwa.
Mapurisa pari zvino mukati havasi kupinda asi kuti pagedhi havasi kubvumidza kana mota iri kupinda muno kana iri kubuda havasi kubvumidza. Vakangomisa mabhumugedhi kusaidi rokumabvazuva nokumadokero vakaisa mabhumugedhi ndopa vari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudzwa kuti uri kuenda kuuya wabvakupi wabva here nokumapurisa kumazoro.
Saka munhu anenge achida kupinda apa anofanira kutanga apuwa mvumo kumapurisa kumazoro?
Anofanirwa kupuwa tsamba kumapurisa kumazoro kuti ndirikupinda ndirikundeitei ende ndirikugara kwenguva yakaita sei nokuti nzvimbo inei iri kunzi ndeyamai nokuti padhemu pakezi vakatoisa chikwangwani chakatonzi hamubvumirwi kupinda.
Ko dzimba dzenyu dzichiri kuuputswa here?
Dzimba hadzisi kupiswa asi hatisi kuvaka nokuti takangonzi garai ipapo munhu akutongotya kuti anytime pavanopinda nokuti zvavari kufunga hatisi kuziziva.
Pane kumbotaurirana here kuri kuitwa kuti mupiwe imwe nzvimbo yekugara?
Hatisi kuziva kuti pane kutaurirana here nokuti isusu pachezvedu hatina munhu watataona vasvika kuno kwatiri. Isusu tisi tiri kutoenda ukoko kuti titotanga kunzwa saka tikasvika kunyange patasvika vanongoti manzou takanzwa kuti hamuna vanhu mumanzou hamuna vanhu takabvisa vanhu asi isusu tirimo saka tinoshaya kuziva kuti toita sei kana kuti toenda kupi chaiko chaiko kwatingadei.
Pane zvimwe zvaakuitwa here zviri kuratidza kuti amai Mugabe vaakupinda panzvimbo iyi? Vari kurima here kana kuti?
Havasati varima asi kuti vakapinda mupurazi vachipega vachiisa mabhikoni apa vasvika voisa bhikoni ravo vosvika bhikoni ravo saka hatisi kuziva kuti kupedza vari kupedza marodzi kana kuti vari kupedza zvavari kuuya here nekuti avo vari kuuya vari kungoti sister vakwasavai general tiri kuita basa ratatumwa inii taiurei asi manje vakasvika pakati pemunda womunhu vanobvisa chibage chinenge chiri poorohera bhikoni ravo voenda
mumwe mugari wepapurazi remanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vanoti vakaresva pakunyora bumbiro remitemo vasingape nguva yekuti zvakatenderanwa zvizadzikiswe kuburikidza nedare reparamende izvi zvinosanganisa mitemo yesarudzo irida kuti ienderana nebumbiro remitemo yakaita semashandiro emapurisa mashandiro ezbc uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zimbabwe yakanyora bumbiro remitemo muna 2013 asi pane misaridzwa yakawanda isina kugadziriswa hurumende iri kuti haina mari yekuita zvimwe zviri kudiwa asi vagonese vanoti aya manyepo
zviri kuitika ndezvekuti takasvaisva hazi doro rakashata nguva rakavamwa patakagadzira bumbiro idzva muna 2013 hatina kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadziriswe nguva yakati sezvakaita vekukina vakaita zvinhu zvine ungwaru vanga vakatotara kuti mitemo yakati ngaita zvine gore rekutanga gore rechipiri mitemo yakati ngaigadziriswe vakatadza kutozviita vanokwanisa kuendeswa kudare guru yemunyika imomo zvino muzimbabwe zvakungosiyiwa zvakangonyararwa zvekuti hapana chinenge chichizomanikidzira hurumende kuti iite zvinhu saka zvakonzeresa kuti mitemo yakawanda haisati yagadziriswa ichienderana nebumbiro zvinotokonzera kuti tine vanhu vakasarudzwa muna 2013 kuita maprovincial council nanhasi havasati vagadzwa tamkuenda kune dzimwe sarudzo vasina kutogopinda muhofisi kana zvinhu zvatakauravanhuva kuti venenzi devolution hapana chiri kutongoitwa kana zvakanyorwa mubumbiro kuti mari inenge ichiitwa pabhajeti ningaenda kuhurumende dzamatunhu hapana chiri kuitwa pachipiwa excuse yekuti hasati agadzirisa mitemo saka ndobva takashaisha ipapo
ko hurumende kairi kuti iri kutadza kugadzirisa zvimwe zvinhu izvi nekuti haina mari
ndozvandiitira kuti ikakungotsvaga kuhwanda nechimunhu zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuti titsvage maexcuse yekuti hakuna mari nekuti chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro reguru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti dhemokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika chinhu chinozoita muperendende asi mukaramba makungoomesa musoro muchitadza kutedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva mutitadze kuti nyika yedu iendere mberi iwane kubudirira
vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tinotarisa nyaya yekushomeka kwakanyanya kwemari munyika vanhu vakavanda vanoti dambudziko iri ranyanya kukomba zvekuti vakawanda vavo vave kupedza nguva vakamirira maraini ekutsvaga mari vamwe vanoti vari kupiwa mari yendarama kana kuti macoins chete gavhuna werabz vajohn mangudya vakaparura mari yemabond notes asi mari iyi haisi kupedza dambudziko rekushomeka kwemari mukuzeya nyaya iyi tabata vatapiwa mashakada avo vanoona nezvenyaya dzezveupfumi mubato remdc
hakuna mari yakabva kuafrican bank baswai tisina chatakawana kupariamende amene vakungwakudza vari kuita havo ndosaka mabhondi acho achishotaka nokuti mari yacho yokuti vaite enga mabhondi acho inenge iri kunebva saka iyo yeafrican bank yacho handina mashuwa nayo ye200 million iya
ivo ka vari kuti iri kushota nekuti vari kuteera chibvumirano chekuti havafaniri kudhinda mari yakawanda
aya ko vakadikwisa 200 yacho iyoyo yose yakangodero sezvo yanga iri facility imwe chete zvinoreva kuti kudira vachiti tsvatu tsvatu vanenge vachikorokoza ka mari yacho that's why chinet
iro dambudziko remari racho ramira sei munyika
ah arinonetsa madhengi muha mari yacho haitoreki ukaita lucky ndobva unoiwana ari masiriva asi even mashops mataimbowana inonzi cashback ya watenga grocery rako haiye zvinezvi zvakavhara futi zvanzi zvitoro zvofanira kungopa $20 chete pamunhu saka unoona kuti zvinhu zvakadzvanya izvozvo ha mari yacho hakusina haisi kushandika hakuna mari mabhengi makiuzi akangokura nanhasi akangoreba saka haidambudziko iroro hatizivi kuti vachavhurika zvikora pa vabereki vachaita sei especially kumaroseva kusina makadhi acho iwayo
saka semaoni renyu dambudziko ringagadziriswa sei
dambudziko iri inyaya yeconfidence shamwari kana pasina confidence munyika noutongo hurimo hapana chinobuda kana pasina confidence noutongo hurimo legitimacy yegovernment irimo is questionable kubva 2013 hapana confidence makambani haana shua nekamangwana ravo mapolisi ravo anongochinja chinja saka hapana zvinhu zvakati tsvete zvingati vanhu vabate chikwadi saka kana pakadaro vanhu vabhengi kamari especially machina yaya vachaita ndavauraya nyika nokuti haisi mari mubhengi havatomborina confidence nesi tinoedu zvachose saka mari kana isingapindi mubhengi inonetsa kuti iwanikwe kamabhengi macho
vanoona nezvekufambiswa kweupfumi bato remdct vatapiwa mashakada vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezveurongwa hwehurumende hwekugadzirisa migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nemafashamu emvura vagumbo vanoti vakwanisa kuita izvi nerubatsiro rwavari kuwana munyika kunyanya rubatsiro urwu ruri kubva kumakambani ekumabhanga mukuziya mamiriro akaita zvinhu pari zvino tabata vagumbo
harisi basa rinopera musi umwe chete yakaita national disaster saka ibasa ratingora bachinda mberi rina mapazi akasiyana siyana rine zvikoro zvinenge zvati one report kuministry of education rine migwagwa yaonda kunzwa kwandiri rine kuzvipatara zvaonda kunzwa kune ministry of health saka unoda kunzwa kwandiri pamigwagwa here kana kuti what do you want to hear
ipo panyaya yemigwagwa ipapa nemazambukwa
migwagwa namazambukwa asina tiri kugadzira takadeclare disaster saka tiri kukumbira zvimari tichigadzira migwagwa yakawanda takagadzira takaita mastage matatu yatakati tinogadzira maemergency kuti vanhu vakurumidze kufamba sezvo vanga vagara vachiita takaita pakanyanyisa kukura takati tichange tichipedza within 60 days we are doing that pakange pakanyanyisa tava kusapai pakaitika ranguva yana El Nino takati within 6 months tinenge tapedza tichitsvaga mari namastages akadaro asi pazhinji pese panga pakakanganisika nokuda kwemvura pakawanda panga pachikonzera kuti vanhu vasafamba wedha mabridge awanda asina kuita samahombehombe ari low lying takapedza mamwe mahombe takapedza vanhu vofamba mota dzohambuka saka it work in progress hariperi musi umwe chete nekuti disaster yachona nemvura yachona iri kungonaya mumvuro dzakasiyana siyana saka migwagwa yedu yakakuvara imwe yazara mapotholes saka tiri kuripeya zvekuti nyika yava kufambika
asi zviri nyore here kuunganidza mari iyi kana kuti zviri kutinetsei
hapana kana unombogona kuunganidza mari kana kwauri kuamerica ikoko kwauri tiine kutongotsvagwa mari inosabva kana paita chinangwa kana madeclare enational disaster navai vanenge vane mari dzavo vamwe vanobva vasununguravo kuti vabatsire kuti vanhu upenyu hwavanhu humire zvakanaka saka nokuda tinokumbira dzimwe dzimari kumabhengi kuna vamwe vanenge namamwe makampani iwo anokwanisa pasvondo rinouya pane mamwe mainstitution maviri atingati mabhengi atoponisa kuti pa 50 million saka zviri zvino hazinganzi zviri nyore kutsvaga mari but mari inofanira kutsvagwa ukaona kana maunoti makampani kana zvitoro zvinotomuka mangwanani hazvichivhurwa nokuti zvinotsvaga mari saka nesu vaunotsvaga mari yekubatsira vanhu tinotsvaga hazvisi nyore but ndomatsvagirwo yemari yacho
saka mabhengi amuri kuti anobatsira ndeemunyika here kana kuti ndeekunze uye ndeapi
nyika yokwedu chaiyo vanhu vomuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvavanoitei saka ari kutibatsira mabhengi omuno munyika yedu yekuzimbabwe haisati ambobatsira nenyika nebhengi repanje
saka ndevapi vati vada kupai mari ava pari zvino
hai handigoni kukuudza kuti zvigodii iwe chaunda kuzivani chokuti ndiri wana mari ndichigadzira saka ndikuwa na mari ugadira mazimu nikuwa kwa saka that is enough kwa sola kentena.
Asi mchiitarisa zwa maita kushika parizu none zwa muruda kuita mnera mangwa na mungati muri mugwara ere paku zazikisa zvinangwa zvenyu.
Riku mugwara rakanyanyi saka ndati step by step mikwagwa mizhinji yakanga yake washed away yanga yakonzera kuti vanasafamba na malow line bridge ngatokudza kuti about over 75% to 80% about 80% yaitagadzira vanhu vari kufamba. Chatasara nacho is not 100%. Chatasara nacho kugadzira mabridge maombe anenge anenge vakuda mari yakawanda. Ndoanda kutaura kuti we hope kuti those will can be through within about 6 months time. Kuwezi basa nenge ripo raka nenge raka tikure ndo ya tiri kutuagira maari jandati tiri kutuagira kumabenki.
Guru Gota Arnuranezo kutakurwa kwezinu Dr. Joram Gumbo bariparunare Muharare. Zvinoya zvikangwa yekuti tiende kuna Marvelous Nsanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nsanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na amai Memory Zonde Kachambwa, mukuru wezvirongwa musangano reFemnet iro rinoshanda nemadzimai munyika chanu dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe. Sangano iri ranga riri kukokera musangano wanga uchinzi iwo Safeguarding Our Gains African Women's Conference on 2030 Agenda on Sustainable Development Goals and African 2063 Agenda wakatanga iwo musuwa 3 ukapera nezuro mu Kenya. Tina kuchingamiza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Zonde Kachambwa. Mungati tana ngurone zve musangano wamanga muyi nawo uye kuti wakakosha sei.
Musangano wekuti madzimai enyika dzese dzemuAfrica vari kuungana kuti vaone kuti pane chisingo chinonzi Sustainable Development Goals. Saka tanga kuvepo mugore ra2015. Saka tandichida kutaura pamusoro pezvaro kuti zvo chiri kuongorora here madzimai. Noti ndicho chisungo chiri kusunga globally nyika dzese pamwe chete nekuti African Union ino mutemo wakaisa unonzi zvo Agenda 2063. Saka tandichongorora kuti zvo aya maagenda aya ari kutaura here nezvemadzimai. Tingaite sei kuti madzimai ne zvinoenderana nemadzimai zvinge zviri pamusoro zvisaraswe.
Pamusangano uyu panga pane madzimai akawanda sei?
Une madzimai anosvika 150 vanobva kunyika dzese North Africa, East Africa, Southern Africa kusanganisira Zimbabwe ne Central Africa.
Ndiani akaronga musangano uyu?
Iorganization yemadzimai nonzi African Women's Development and Communication Network inobatanidza madzimai enyika dzakasiyana dzemuAfrica kuti vange variwo panotaurwawo nyaya dzekuUnited Nations nenyaya dzinoitikawo kuAfrican Union. Saka bato rinonzi FEMNET rinounganidza madzimai akasiyana-siyana emuAfrica kuti izwi remadzimai emuAfrica ringe richinzwika kuregional level neglobal level.
Zvii zviri kubuda pamusangano uyu zvingabatsirawo nyanya madzimai ari muZimbabwe?
Chakakosha pamusangano uyu kunyanya Zimbabwe. Zimbabwe iri kuita inonzi iyo voluntary national reporting yairi kuripota kubato reUnited Nations muna July. Saka pakuripota ipapo pane anonzi masustainable goals panoenda goal number 5 inoti iyo Gender Equality and Women's Empowerment. Saka nyika yeZimbabwe inenge ichireporta. Saka zvakakosha kuti zvairi kureporta pa ne Sustainable Development Goal ye number 5 icha reportawo pamusoro pezvinhu zvino batsira kuti madzimai emuZimbabwe angasibudirira. Saka tiri kuti zvo tinoda kuona mureporti imomo muchibuda chaizvo chaizvo zviri kuitika nemadzimai emuZimbabwe. Isangovewo reporti inongotaura zvisiri kuitika chaicho kune madzimai. But kana vari kutaura ikoko United Nations kuNew York muna July tenshida report inonatotaura kuti madzimai emuZimbabwe ndozvavari kuda kuti iro bato reUnited Nations iri ringe richisunga kuti Zimbabwe inga commitments yakaisa kumadzimai anga ave anchiitika. Nokuti pare zvino tinoziva kuti nyaya violence against women zvichiripo pane mitemo isati yanatsokualainwa even neconstitution yeZimbabwe uyezve nechibato chichesustainable development goals. Saka ndozvatodawo kuti tinge tichipusha kuti hurumende yedu painoripota inge ichiripota chaizvo chaizvo pamusoro pezviri kuitika kumadzimai emuZimbabwe.
Zimbabwe pamusangano uyu yakamirirwa nani?
Zimbabwe yakamirirwa vatinotiwo mawomen's rights activists nemaorganizations akasiyana-siyana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Memory Zonde Kachambwa vesangano reFemnet. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda mafela siko zvinotochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa naPastor Philip Patrick Mugadza, vanove mutungamiri wekereke Remnant Church, vachibatsira vagari vekumazowe pamanzou farm avo vakabviswa papuraziri zvechisimba nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, izvo zvakaita kuti vange vaakugara mugomo. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda zvokujonga.
Pastor Mugadza, tinoona kuti mazuva ano muri kutora nguva yakawanda muri kumazowe. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuita ikoko?
Tichingoona kuti magariro akaita vanhu akamira sei, uye zvakare kuti inzira ipi ingaitwa kuti tibatsire vanhu ivava, nekuti nguva yavari nguva yakaoma zvikuru, nguva yekutonhora, zvikuri kune vana vechidiki mwane mwedzi yokuzvarwa. Saka inguva yakaoma zvikuru nokuti kukutonhora. Saka tiri kuedza tinoona kuti tingawana here zvokubatsiridza kuitira kuti vana ava nevanhu avakwanise kubatsirika panguva yekumanikidzika yavari iko zvino.
Saka inzira dzipi dzekubatsira dzamuri kuita? Tichiona kuti vanhu ava vakapwanyirwa misha, vakarasikirwa nezvirimwa, vari kunetseka nekuchengeta zvipfuwo zvavo.
Nzira tanga tangowana iko zvino inzira kuti wane magumbeze okuitira kuti vamboedza kuti vadzirwe panguva yechando yaiko zvino. Panyaya yechikafu nokuita sei tasati takwanisa kupsvika izvozvo aiko kuti tiite zvinhu zvishoma nezvishoma sepatinokwanisa. Asi vanhu vachinge vachiona zviri kuitika izvi vachiunza mabatsiro vanga avangazviita, then kana pakawanikwa zvakawanda zvinouya tingaenda pane chimwe chinhano chokuona kuti tingaita sei nevanhu avani. Nguva yapfuura ndiripo vainditaura futi nyaya hombe yekuti muriwo uri kunetsa zvikuru, zvichireva kuti vanhu vangada kuti vawanirwe muriwo yakaita sematemba inegara yakaoma nechekare kuti vabatsirike panguva iyo ino. Pane vanhu ndakatomirira izvozvi vanga vanditindi mhanye mhanye kunoona kuti tingaita sei nenyaya yemagumbeze. Saka ndakachimhanya mhanya kunoona mafektori akati wandei wandei kudone kuti tingawana here magumbeze. Munhu yeye akati ada kubatsira ari kunzvimbo yekuAustralia, ozopindira mari yacho tono tingaita se acha chingoti ndingawanawo padikidi panenge ndawana ramuti aiwa padiki wapari nane kuti pazokurudzira vamwe vanhu kuti ah pane munhu ari kuita zvinyango zvaita zvinzishoma hazvo asi vamwe vasi vanozouyavo vachinge vaona zvinenge zvidiki zvaitwa izvozvo zvinoti kabatanidza zvidiki nezvidiki nezvidiki zvinobva zvazowanda zvikuru kuti tibatsire vanhu ivava tinoda kuti tiratidze vanhu ava kuti aiwa isisu hatina basa nekuti uri bato ripi kana kuti bato ripi ivo vanhu vatinoziva kuti vanhu vanga vari vezanu PF vakabva vakatora nzvimbo vakapamba nzvimbo iyoyi zvokudaitiri vamwe vanhu tichingoti hatingovasiya vakadaro zvatosorana gonzo nachimwari asi hatidaro toda kuvaratidza kuti maumbiro atinoita Zimbabwe ndewekuti hazvina basa uri wekupi uri wekupi tinongoona dambudziko rako tobatsirana naro kuitira kuti vazivewo nyango ivo mune zvavanoita zvatinonzwa kuti vanopa vanhu vokwavo vachisiya vanhu vasiri vokwavo rimwe bato rekwavo vazvisiye izvo zvokuti tinenge tichapamuenzaniso wekuti nyango ivowo kana vachinge vapinda mumatambudziko tinouya kuzovabatsirawo zvakare
iyo zano PF zvii zvairi kuitawo kuvabatsira
izvo hatizivi handifungi zvakare kuti pane kubatsira kuripo nokuti ivo vari vatungamiriri vavo chaivo ndo vaendesa mushando ndo vaendesa kunogara pasina pekuti vakwanise kuva nechinovharidzira misoro yavo mudzimba zvichireva kuti havana hanya navo munozva nyati kana ichakutika kana imbwa ichinge yamhanya ikamhanyisa ikabata tsuro kana mhembwe kana muridzi wembwa iyo achinge asvika anobva atava kurova imbwa kuti ngaichiregedza
aiwa tinotenda zvikuru Pasta Mugadza
tinotenda zvikuru Vabajonga
manga makateerera kuna Pasta Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga
wakatongozvarwa nesiri rako iroro tichongofamba nesiri rako kunyange unyifaisa manjiri yako iyayo tichongofaisa nesiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wegedhu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wegedhu tinozirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasika isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanopamba nepfuti isusu tinopamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegedhu takangodaro takazvarwa takangodaro Gedo rangu dairai Magedo yuti dairai Achipe chakasia Kwetu kwa chino ziva Achinongo mira mira Achichito daisira Chakango daru Chakaswaro chakango daru Achirege Kita unwe getu Chakango daru Tinozirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasika isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanopamba nepfuti isusu tinopamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegedhu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegedhu vegedho rangu dairai magedho yuti dairai achibve chakasiya kwedu kwatinoziva achinongomira mira achichitodaisira takangodaro
Nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamusamboke denso tabatashuka kumagumo ichirongwa chedu. Sezongo haidi apira regai timbo tarisa msure na ushakare. Vagare vipaprazi re Arnold Farm kumazowe avargu dzingwa kuti eripiwe amai Grace Mugabe. Vano timapurisa ambu mira kupinda pavagere achiputsa zimbabwe avo. Guru kotare zvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti basa guru rekugadzira migwagwa yakaparadzwa nemafasha miemvura kumaruwa rapera asi vachiri kuda rumwe rubatsiro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu Toksi Amina Chris Gande munau dzechindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 6 Nkwenkwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma labantu.
Yabona abantu abasebe balunywa khona phakathi ezikathi izikwana zenziwe khona omunye umfana walunywa egwayi ngale wakhona omunye ukuthi walunywa emabali lapho.
Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali.
Khuluma nje mhlaka 25 wayona linyanga kuzoba kukhona omunye umhlangano omkhulu amphitheatre woBulawayo ozobe uathendwe ngabantu abavelela uprovinsi yakoBulawayo.
Ukukhethwa kukaNhlanhla Dube ukuba ngu-chief executive officer weqembu le-Highlanders kuzaletha nguquko bani kuleli qembu? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma njalo labantu. Lezi zakhamizi ziphakathi kodubo lokudlelwa izilimo indlovu lezinye inyamazana zendle. Sixoxe lomzingeli umnumzana Dumisani Simanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu othi okulusizi ukuthi kungafa isilwane kuba lokukhala okukhulu kakhulu kodwa amabhovesi engabulala umuntu akulasililo esikhulu.
Dulu kukhanya lubhahlile sibili ngoba hayi ndawo eziningi bayakhala bonke abantu abangcolelane le forest le pasi hayi izilwane zibathwalise nzima izifuyo seziphelile labantu balunywa. Kodwa ke iproblem esihlayo ukuthi nxa kungalunywa izifuyo abantu kungalunywa umuntu abantu abakuthathi serious kungalunywa inasingeni isilwane singafa abantu bayakhala mhlaba wonke bekhalela isilwane kulokuthi bakhalela abantu.
Manje ukhona yini njengokutsho kwakho olunyiweyo?
Ya bakhona abantu abasebe balunywa khona phakathi ezikathi izikwana zenziwe khona omunye umfana walunywa egwayi ngale wakhona omunye ukuthi walunywa emabali lapho ivalele inkomo zakhe ntambama isilwane zabe zinecela zimlumo. Kodwa-ke nxa kulunywa umuntu abantu kabakhali isilwane singafa abantu sebekhala. Into eyenzakeleyo izilwane zecela esibayeni zaluma inkomo ezimbili. Yebo-ke sasesihamba sesiyadinga amaphepha le mvumo yonke ekwanileyo ukuthi izilwane zana izithaye ngoba seziphumele ngaphandle sezisebantwini. Kodwa abantu bayakhala ukuthi izilwane zizithayelweni.
Zikhanya ziziningi yini izilwane zakhona?
Hayi izilwane ziningi ngoba ngizwe kusukela eJotsholo ukuthiwa kulezilwane ezihluphayo ubuye emabali ubuye ejwabhi ubuye emagoli edit kutema mbanje izwane zinenge zishupa
manje bona bepartsi bathini
bepartsi bayazama labo kodwa ukhanya sokungaphezulu kwamandlabu ngoba izwane ziyabe zigcwele indawo yonke labo kwesikhathi ukuthi amarizoli zengeyabe bashotela ukuthi bazame ukuncedisa kodwa ukuzama bazama sile ukuncedisa
lo ngumnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu umzingeli ebesixoxa laye ecingweni esedede ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali sixoxe lomsekeli webandla leli umnumzana George Mkhwananzi kuze sizwe okuningi ngalolu daba
singazi abamanye amabandla kodwa ibandla engilimeleyo i-People's Democratic Party simatasatasa kuyakhankaswa kuyangenwa ezindlini kwenziwa ama-door to door campaign ilizwe lonke jikelele ikhona imihlangano noma ingesiyo emkhulu lebizwa ngokuthi ngama-star rally kodwa ikhona izwe lonke nje kuma-province wonke khuluma nje mhla ka-25 wayona linyanga kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheatre koBulawayo ozobe u-attendwe ngabantu abavelela kuprovinsi yakoBulawayo sicabanga ukuthi lapho kuzobe kukhona abantu abadlula 5,000 abangamalunga e-PDP abasuka koBulawayo nje kuphela
amanye amabandla aselobelane izivumelwano zama-MOU elenu kanti bandla limi ngaphi kudaba lona
yebo kuyiqiniso lokho ukuthi siyababona banenge bayaphithizela ngazo lezi zivumelwano ibandla le-PDP nalo likubona kungumbono omuhle ukuthi kubanjiswane kulo umkhankaso wokuthi kususwe ibandla lezanu okade labusa lamothi izinto eZimbabwe kodwa-ke asijahanga ukuthi singangena kulezo zivumelwano singakaze sithole ukuthi kuyini ngempela okusihlanganisa nalabo esifuna ukubambisana nabo esibona kubalulekile okumele sikwenze ngokushesha okwamanje ikuthi siqinise thina ubudlelwano bethu nabantu sibuye futhi sidinge usekelo ngokuthola amalungu amatsha siwangenise ebandleni yikho kuzasenza sithole ukuthi siyanqoba masokufika isikhathi sokuthi kuyokhethweni yebo mhlazana sithe sabathole sivumelana nabo sizolobelana ngoba njengoba sitsho kubalulekile kodwa isivumelana esikhulu yileso esifuna ukusibhala nabantu uZulu Makhaza osemakhaya izakhamizi ezivotayo yizo esifuna ukuthi sibhalelane nazo izivumelwano zokuthi ukhetho oluzoba khona ngonyaka olandelayo siyalunqoba siyi-PDP
umnumzana George Mkhwananzi ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg e-South Africa
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fokembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo Lamhlanje ngixoxa lo mqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Sizwile umongameli ekhuluma lapha ekwele South Africa esithi ilizwe leZimbabwe lilizwe elithuthuke kakhulu ukwedlula wonke amazwe e-Africa. Ngaphandle nje ekwele South Africa yebo iyakhanya yini le ntuthuko ekhulunywa ngumongameli emaphandleni khona ngapho
okokuqala ngibone ngani umongameli akade kumela kutsho ukuthi iZimbabwe lilizwe elingaphansi kwamazwe wonke mhlawumbe e-Afrika ngezentuthuko ngokubana akuthoyo awuhambelani lesimo esikhona elizweni kambe ungathi lizwe lithuthukile ligcwele abantu abangasebenziyo over 90% yabantu kabasebenzi ungathi lizwe lithuthukile ukhulume ngokuthi lizwe lithuthukile ngoba lilama-universities angu-14 kodwa kumele sizibuze khona ukuthi bangaki abantwana abaphuma kulawo ma-university abasebenzayo abaqhathiweyo ngolova bodwa abantu sebegcwele bethengisa izwisi emgwaqweni ama-graduate so angiboni ukuthi eqinisweni engakhuluma ukuthi izwe lithuthukile ekhangele khona lokho ezikolo abantwana kabafundi abadala kabe nelisi ukuthi babhadalela abantwa babo indlala igcwele akulaba balisi izibhedlela ezifile bona ngokwabo izikhulu zikhamba ziye kwelatshwa phandle kwelizwe izikhathi ezilengi simze siya kubo Asia khona ngale siya kwelatshwa kungani ngelatshwa esibhedlela selizwe lakhe nxa ekhuluma ngokuthi ilizwe lakhe liphucukile
kungaba yini pho okwenze wakhuluma amazwi anje nxa abantu abaningi bekhanya bengavumelani laye
okwenze wakhuluma amazwi anje zinhloni ngoba nxa uvele ukwazi ukuthi abantu labo lapho emhlanganweni ahambileyo khona ngale bamkhangele njengesahluleki obvious uzaba lenhloni esefuna ukuzigeza ke ngokuthi azame ukuveza ukuthi mhlawumbe lanxa bethule bengamtshelanga abakonakana ngelizwe lakhe yena ahle bagabhele abatshele ngokuthi ilizwe lakhe nonakanithi linjani akukho kuye kumeze wenza wakhuluma khona lokhu ngaphandle kwenhloni ngobana lo mntwana omncane ngitsho ongaphi olandela izinto ezenzakala eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe lilizwe eligcwele abantu abahluphekileyo kungani abantu begcwele emazweni wonke ungahamba kumazwe wonke omhlaba uyafica ukuthi kulamaZimbabweans kungani egcwele indawana yonke endawo zokuthi phakathi lapha akuphileki so bekuzinhloni nje akukho okunye ade zama ukuthi akukhulume
mhlawumbe kakazafike emaphandleni umongameli Ndlovu wabubona ubuyanga obukhona akumtshela akumuphe umzekeliso
ungakhangela indaba zemaphandleni uyafumana ukuthi ngabantu abachele nzima kakhulu ngokubana indawo engela ngitho ama-industry abantu kabasebenzi ukhangele izikolo ezisemaphandleni nxa ingakunika umzekeliso wezikolo zalapho esisebenzela khona thina emathebeleleni ukhangele ukuthi zise kangakanani ukhangele ukuthi abantwana behluleka ukuthi befinyelele kulezo zikolo bangaki abazali behluleka ukuthi babhadale ama-fees bangaki lendlala nje jikelele ukuthi ihlasebenjani abantu uyafumana ukuthi kulobunzima abantu ubuyanga buthaye bazwela ebantwini abantu kabe nelisi lutho kungenxa yomnotho welizwe okusuka kusimangalise kusidide ingqondo ukuthi umuntu esikhangelele ukuthi kube nguye olungisa umonakalo lwabawudalayo abesesiyatshela amanye amazwe ukuthi elizweni lakhe kuhle abantu bayakholisa linothile lilandela i-South Africa ngezomnotho kusuka kudide ingqondo kube sekusivezela njalo ukuthi mhlawumbe kasazi isimo abantu ababhekane lazo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu siyabonga
ngiyabonga Nkosi yami
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngukama Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fube
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa losakhulayo okhokhela inhlanganiso yebulawayo Youth Arise kumbe ibuya ngamafichane umnumzana Mthokozi Sincube Nomzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes, uyabonga.
Inhlanganiso yebuya vele kuyini ngamafichane?
Yes, ibuya ibizo elithathelwe ngathi abbreviation yokuthi Bulawayo Youth Arise. Ibuya inhlanganiso ehlanganisela abantu abatsha bonke bakobulawayo. Iyinhlanganiso esebenzi kobulawayo kodwa ikhangele zonke izinto ezihlupha abantu abatha ilizwe lonke. Ibuya yinhlanganiso esileminyaka emithathu. Ngaso inhlanganiso encane, entsha, inhlanganiso endala. And
yimhlanganiso eyaqalwa ngabantu abatsha abasebenanzelele izinto ezibahluphayo ukuthi bahlale babe ndawonye, benelise ukuthi babe lelizwi elilodwa, ukuthi benelise ukuthi bakhulume ngezinto ezibahluphayo. Yiyo iBulawayo Youth Arise leyo ibuya.
Ngamafitshane singathi wena uyini enhlanganisweni leyi, njalo kuyini kakhulu okukhangelele ukuthi ikwenzele inhlanganiso?
Mina ngingumthokozincube, ngiyazakala lokhu. Ngingumthokozincube, yimi ngingu-coordinator weBulawayo Youth Arise, njalo ngingu-founder weBulawayo Youth Arise. Engikukhangeleleyo njalo okukhangelelwe yiyo leyo nhlanganiso, sikhangele and sigxile kakhulu ku-section 20 oku-constitution okhuluma ngabantu abatsha. Sikhangele ukuthi abantu abatsha kube ngabantu abaphathekayo kuwo wonke ama-spheres of life. Kungabe ku-politics, kungabe ku-economy, kungabe ku-social, kungabe ku-education. Konke lokhu sikukhangele njengenhlanganiso ukuthi abantu abatsha baphatheke kukho. Sikhangele lokhu ekuthini ikakhulu ku-politics. Siyanazelela ukuthi noma amabandla ezombusazwe noma ehlala ekhangela ngezombusazwe, kwesinye isikhathi kuma-negotiations abawahlalayo abantu abatsha kabaphatheki, akabakhangelwa. Kodwa ke sikukhangelele thina njengenhlanganiso, we are pushing ukuthi abantu abatsha baphatheke labo kuma-negotiations. Ngingathi phose wonke jikelele, wonke kuma-spheres of life. Ngibona lami sikukhangelele lokho. Nokuthi sikhangele ukuthi abantu abatsha, njengoba sikhangele ukuthi lakathe siya ku-election, labo baphatheke ukuthi bangene kuma-public offices. Ngoba sikhangele ukuthi kulonkulumo edale kukhulunywa ukuthi kuthiwa bangabakhokheli bakusasa. Mina enginanzelelayo, njalo esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Youth Arise, yikuthi abantu abatsha zinkokheli zalamhla nakusasa.
Lisebenzelana njani lezinye inhlanganiso? Ngoba esikhathini bakhona abaphambanisa ibizo lenu bebona uYouth Arise bethi kumbe lisebenzelana leWoza, iWomen of Zimbabwe Arise. Ungasitshela nje ngamafitshane ngobudlelwano lezinye inhlanganiso ezibalisa uWoza.
Ngasila mguqu esilawo ukuthini ngasingeke sisebenze lezinye inhlanganiso, kodwa siyinhlanganiso ezimeleyo kodwa asogada leWoza iBulawayo Youth Arise, kasogada leWoza. Kodwa ma kuyikuthi iWoza ingaba leprogramu esithi kuyisebenzelana ibambisene leBulawayo Youth Arise, sikhululekile kakhulu, siyenelisa ukusebenza nazo zonke izinhlanganiso. Vele siyinhlanganiso esebenza nazo zonke izinhlanganiso ezikhangele ukuthi ziguqule impilo kaZulu weZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga njalo, engikukhuthazayo kuZulu wonke ukuthi kasibambisaneni, ngoba sonke sihluphekile, silweleni ukuthi sikhululeke njengoZulu wonke waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Thank you very much.
Lo-ke bekungumnumzana Mthokozisi Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabatsha eBulawayo Youth Arise, kumbe buya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Balaleli iStudio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi ako 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Si
siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Grace Marty, isiphathamandla sogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU, yena ebhekane logatsha lweWestern Region. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga la.
Selifikile njalo ledlula ilanga lokuthakazelela okwenziwa yisebenzi iMay Day. Kuyini elakwenzayo leli lokho elikwenza njengabesifazane?
Besikhona egrounded njengabomama and kade sincedisana labobaba nxa kulungiselelwa iMay Day. Siqalisela kathani ukuthi sibone ukuthi izisebenzi ema-industry asifileyo amalutshwane bayazwisisa yini, amankazana amancane asanda ukuqatshwa bayalizwisisa yini. So siyayenza ama-program esiwathi pre-event, sibavakatshela sibacebisa ukuthi ilanga leli limeleleni, liqakatheke kanjani kwisisebenzi, ukuthi amalungelo esawazuzela ngabakuqala izisebenzi zakuqala kumele sikulondoloze, sikuvikele, kwenzela ukuthi abaqatshi bengasihlokolosi ngendlela esijeme.
Liyababona bona bakhona ngempela, inani labo liyafanana lakuqala?
Hayi, alisafanani. Plus khonokho ukuthi ama-industry awasekho, imisebenzi ayikho, iliqiniso elikhona. So abantu bayethukile nxa ufika umuntu uzama ukuthi umcebise ukuthi emsebenzini ulamalungelo athize okunje, like ngingathi mina ukuthi nxa usebenza kumele ukuthi ube nempahla ozisebenzisayo ezingasizo zakho ezemsebenzini ezikuvikelayo ukuthi ungalimali, ungabi nemikhuhlane. Uyathola ukuthi umuntu uyabekorobha engela ama-gloves, ungazami ukuthi umcebise, uyabekhangela ikusasa labantu abakhe laye ukuthi kambe ngingahluphana nomkathi ngama-gloves ingathi ngihambe ngizathini. So umuntu eqine yenza khonokho kunzima. Ngikhonokho ukuthi ilizwe lakithi imisebenzi ikakhulu uhlangothi lwangapha koBulawayo ukuthi ama-industry avalwa, akulula.
Nxa lihlangana njengenhlanganiso ye-ZCTU liqathanisa indlela abantu abaqhatshwa ngayo elizweni jikelele, libona bebalutshana yini bebebaningi abesifazana abaqhatshwa esigabeni seniso osimeleyo?
Kuyatshana ngama-industry. Ngingakhuluma nge-commerce. I-commerce labomama abaningi. I-commerce igoqela ama-shops wonke, okay, OTM, wonke ama-shops ayenza okokuthengisa. Kuileyo industry omama abaningi. And then kube sokusiya ngokuthi ema-industry kuma i-clothing isaselabo mama, but abasabaningi njengakudala nxa ngiqhathanisa kwakudala. Ngokuthi i-clothing industry iyaqala ukuhlukuluzeka.
Omama abathengisa ezitaladini lalilohlelo lokuthi lifuna ukuthi ngabe bonke babonakala njengezisebenzi, laphumelela yini?
Ye, kwaphumelela. Kule nhlanganiso ethiwa izithiya eyabunjwa izithithini ukuthi isingani sizama manje ukuthi izimele yodwa, ukuthi sizame ukuthi sincedisane ukuthi bebe lakho ukuthi belungisele ikakhulu ikusasa, ukuthi bebe lama-pensions labo, i-social security edingakalayo ukuthi nxa umzimba usoluphele.
Kodwa bayabuya ukuzobhalisa ngobuningi babo kumbe begcina imali yena le encane abalayo?
Bakhona, bazame ukuthi beqoqwe. Uyathola nje ukuthi in every community ekhona abanye bayakuyamukela, omunye yabebona ngani ukudlalisa isikhathi. Like lapha koBulawayo yasincedisa kakhulu ukuthi beze bekwanisa ukuthi beqoqisane nomasipala, bebe lezi ndawo ezingani zidisent, loba kungakafiki kulokhu esikukhangeleleyo sibili ukuthi bebe le ndawo. Ngikhonokho ukuthi nje ilizwe lakithi lehlupho lwemali, bakuthola kunzima labo ukuthi bebe bethengisa njengokwenzakalayo nje emakampanini onke.
Okugcina sizwa njalo kuthiwa abaningi abathengisa izitaladini kulaba aqhatshiweyo, yikho yini elikubonayo njalo ikusasa uyibona injani?
Abakwi-informal sector sebebaningi sibili ukwedlula abaqhatshiweyo, and ikusasa lethu liduma ngoba nxa sonke singaphuma kungagcina kungasela industry, sibili sonke sesithengisa. Umbuzo esizibuza wona ukuthi umbani ozathenga okukabani. Ikusasa yasibili hayi ayithembisi kuhle, ikakhulu kulaba abantu bethu noba sibahambise izikolo, kodwa nxa singasalungisanga ukuthi i-economy yethu ibe ngcono, le governance ibe ngcono, hayi akula kusa sesikhangele.
Hayi kulungile, ayisibonile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Hayi ngiyabonga la.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Grace Mathe, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZCTU eWestern Region. Sixoxe laye ekobulawayo. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America este Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Iqembu leHighlanders ngolwesithathu lethule unhlanhla bahlangene Dube njengesiphathamandla esitsha, uChief Executive Officer. UDube wazakala kakhulu njengesikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, kodwa sewasuka kuleli bandla njalo kasekho kwezombusazwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula kukanhlanhla bahlangene Dube ophethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo weqembu laHighlanders uModern Ngwenya, uthe akusilo qiniso ukuba inkokheli yeqembu laHighlanders ibanjwe ngamandla ukuba iqhatshe uDube ukuze athathe lesi sikhundla esitshiwe nguNdumiso Gumede, yena othethe umhlalaphansi ekupheleni kwanyakenye.
Let me pay tribute to the executive and the board for this opportunity.
Ngithanda ukukubeka obala ukuba ukuqashwa kwakhe kwenziwe okusemthethweni.
I've been in an elected position in the past and I hope that stands me in good stead.
Umfoka Dube yena oke walisebenzela phambilini iqembu leHighlanders njengoba eke wabalilunga lekomiti ekhokhela iqembu ngomnyaka ka-2002 kusiya komnyaka ka-2003, kwathi ngomnyaka ka-2004 kusiya ku-2005 ubengunobhala jikelele waleli qembu. UDube ufundele i-football administration ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqukuzwekazi lase-Africa eye-CAF, lapho athole khona i-certificate ngo-2002, kwathi ngo-2006 uthole i-diploma kuyo njalo inhlanganiso ye-CAF eyokufundisa iziphathamandla zomdlalo wenguqu ukuba ziqhube njani umsebenzi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Leyo ke bekuyingoma emnandi, ingoma ye Shabalala Rhythm behamba ke lo Oliver Mtukudzi. Asifavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi emangweni lo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.